Pakutanga shoko rakanga riripo. Pakutanga shoko rakanga riripo. Uye shoko rakanga riina Mwari. Uye shoko rakanga riri Mwari. John 1 verse 1. Bhaibheri, shanduro yenyika itsva. Pakutanga shoko rakanga riripo. Uye shoko rakanga riri kuna Mwari. Uye shoko rakanga riri Mwari. John 1 verse 1. Bhaibheri dzvene muchishona chanhasi. Zvinorehwa naJohn 1 verse 1. Vhesi iyi inotaura nezveupenyu hwaJesu Kristu paakanga asati auya panyika. Muverse 14 munoshandiswa zita rekuremekedza rekuti shoko kana kuti logos uye muchigiriki ndi hologos. Zita rekuremekedza rekuti shoko rinoratidza basa raJesu rekudza vamwe zvaanenge atumwa naMwari. Jesu akaramba chizivisa shoko raMwari paaita ushumiri hwake panyika uye paakazodzokera kudenga. Mashoko ekuti pakutanga, anoreva nguva yakatanga Mwari kusika zvino uye paakasika shoko. Kubvira ipapo, Mwari akazoshandisa shoko kusika zvimwe zvinhu zvese. Bhaibheri rinotaura kuti Jesu ndiye dangwe rezvisikwa zvese, uye kuti pachishandiswa iye zvimwe zvinhu zvese zvakasikwa. Vakorose 1, verse 15. Ne 16. Mashoko ekuti shoko rakanga riri Mwari anotsanangura kuti Jesu asati auya panyika akanga aine simba uye aine humwe hunhu hwakafanana nehwaMwari. Zvakakodzera kuti Bhaibheri ritaure nezvaJesu seizvi nekuti iye anoshanda semutauriri waMwari uye semwanakomana waMwari wedangwe akashandiswa kusika zvimwe zvinhu zvese. Mashoko akapoteredza John 1 verse 1. Bhuku raJohani rinotaura nezveupenyu hwaJesu paiva panyika uye ushumiri hwake. Mavhesi ekutanga emuchitsauko 1 anotaura nezveupenyu hwaJesu asati auya panyika. Ukama hwepedyo hwaaiva nahwo naMwari uye basa rinokosha raaiita semumiririri waMwari. Mashoko iwayo anotibatsira kunzwisisa zvakazotaurwa uye zvakaitwa naJesu paaiita ushumiri hwake panyika. Nhema dzinotaurwa nevanhu nezvaJohani 1 verse 1. Zvavanotaura. Vhesi iyi inodzidzisa kuti shoko ndiye Mwari wemasimba ose. Chokwadi nezvenyaya iyi. Mashoko ekuti shoko rakanga riina Mwari anoratidza kuti pane vanhu vaviri vari kutaurwa muvhesi iyi. Hazviti kuti shoko ringe riina Mwari panguva imwe chete riri Mwari wemasimba ose. Mamwe mavhesi ari mberi anoratidza kuti shoko naMwari wemasimba ose haasi munhu mumwe chete. John 1 verse 18 inoti, hapana munhu akambobvira aona Mwari, asi vanhu vakaona shoko, kureva Jesu. Nekuti John 1 verse 14 inoti, shoko rakava nyama rikagara pakati pedu, uye takaona kubwinya kwake. Zvavanotaura, shoko rakagara ririko. Chokwadi nezvenyaya iyi. Mashoko ekuti pakutanga muvhesi iyi haasi kureva kutanga kwaMwari nekuti Mwari haana paanotangira. Jehovha Mwari aripo kubvira narini kusvikira narini. Pisarema 90 verse 1 ne 2. Mashoko emuzasi anoti, Jehovha ndiro zita raMwari. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. Asi shoko, kureva Jesu Kristu, ane paakatangira. Ndiye wekutanga pane zvakasikwa naMwari. Zvakazarwa 3 verse 14. Zvavanotaura. Kutaura kuti shoko ndiMwari kunodzidzisa kuti tinofanira kunamata vanaMwari vakawanda. Chokwadi nezvinyaya iyi. Shoko rechiGiriki rinoreva kuti Mwari, Theos, rakafanana nemashoko echiHebheru ekuti El uye kuti Elohim anonyanya kushandiswa mutestamende yekare. Mashoko aya echiHebheru anofungidzirwa kuti anoreva kuti munhu ane simba uye anoshandiswa pachitaurwa nezvaMwari wemasimba ose, vamwewo vanaMwari kunyange vanhu. Shoko, kureva Jesu, ndiye akashandiswa naMwari kusika zvinhu zvese, saka zvinoita kuti anzi munhu ane simba. Kurondedzera shoko saMwari kunowirana neuprofita hwakataurwa pana Isaya 9 verse 6 hwaitaura nezvakasarudzwa naMwari. Mesiya kana kuti Kristu, uchiti aizonzi Mwari ane simba. Shoko racho rechiHebheru ndi Elkibo, kwete kuti aizonzi Mwari wemasimba ose, El Shaddai. Sezviri pana Genesis 17 verse 1 ne 35 verse 11, Exodus 6 verse 3 uye Ezekiel 10 verse 5. Bhaibheri haridzidzisi kuti tinofanira kunamata vana Mwari vakawanda. Jesu Kristu akati, Jehovha Mwari wako ndiye waunofanira kunamata, uye ndiye ega waunofanira kuitira basa dzvene. Mateo 4, verse 10. Bhaibheri rinoti, nekuti kunyange variko vanonzi vana Mwari, kungava kudenga kana panyika. Sezvo kuine vana Mwari vakawanda uye madzisha akawanda, kwatiri kunongova naMwari mumwe chete, iwo Baba, kunova ndiko kunobva zvinhu zvese, uye isu tiri vake, uye kuna Ishe mumwe chete, iye Jesu Kristu, zvinhu zvese zviripo naye, nesu tiripo naye. 1 Vakorinte 8, verse 5 ne 6. Verenga Johani chitsauko 1, pamwe chete nemashoko emuzasi. Uye mamwe mavhesi anokubatsira kunzwisisa mashoko arimo, mamepu uye mapikicha. Mamepu uye mapikicha.